zvaitika ndezvekuti nhasi makuseni ndiri paofisi yeMDC ndafonerwa ndiSenior Assistant Inspector Runganga veLaw and Order kuHarare Central Police Station, vachindiudza ivo kuti ndanga ndichizodiwa kundoita report paHarare Central Police Station mangwana makuseni. Mhosva dzavataura ipapo vati havasi kukwanisa kutaura dzese, asi vati imwe yacho ndiri kupomerwa mhosva yekuti ndakatora tuma shortwave radio ndichidistribute kuvanhu uko kwandakape kuvatsigiri vavanyarota. Then imwe chipiri vari kuti ini ndakavhundisira vanyarota kuti ndakange ndichido kuvakanganisa mukambeni yavo yekudo kuita MP kumakoni South. Ndiwo mhosva dzandataurirwa idzodzo.
Imi muri kubvumawo here mhosva dzamuri kupomerwa idzi?
Ini handisi kubvume mhosva dzendiri kupomerwa idzodzo. Ndiri kuona sekunge hapana mhosva kuti ndifambe ndichipe vanhu maredio nokuti vatsigiri veMDC vetinoziva vari kutotambudzika vange vaine mukana wokuzwawo mashoko ezviri kuitika. Ndakavapa in good faith and ndakavape kuti vagozwawo mashoko ezviri kuitika munyika, but vatsigiri vavanyarota vakazotora maredio ndokubva vaenda nawo kumapurisa vachiti iwo pishai akange achipara mhosva nekupe maredio akange abhanwa ngemapurisa anosanganisira vana Commissioner General Chihuri.
Imiwo ukama hwenyu navanyarota hwakamira sei? Tichiona kuti muri wekubato rimwe chete.
Ini vanyarota munhu wendinongotorawo sekuti chizvarwa muZimbabwe. Handina zvangu pendinoti tine ukama hwokuti hwakanyanyonaka kana kuti hwakaipa. Ndinovatorawo sezvizvarwa chemuZimbabwe, matore endinongoitawo umwe munhu weZimbabwe. Asiwo ndine tsika dzavo dzendisi kufaya kuti munhu ari kuclaima kuti mutsigiri weMDC but akufambidzana nana vamakedenge pamwe chete nevakuru vemasori pamwe chete nevamasoja vachida kundisungisa. Kundisungisa vanhu vakakuwadze vanhu veMDC ndo vamwe zvakare vava kuda kuti vandikanganise upenyu hwangu.